Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gunyana 8 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri negumi 210. Mumiriri wekuwadzana muparamende amai mire mumushai vakashaya nezuro. Kanzuro yemasvingo yatangidza kufamba muDzimba ichibhadharisa vagari mari dzemutero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri negumi 210, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu vabata vanhu vechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevasere 7298. Nezuro vanhu vanoita zana nemakumi masere nevaviri 182 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava zana nemakumi matanhatu nevatatu 163 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Gumi nevasere kana kuti 18 vanonzi vakadzoka kubva kuSouth Africa, uye umwe chete achinzi akadzoka kubva kuSouth Sudan. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana negumi 110, zvichitevera Bulawayo nevanhu makumi mana nemumwe 41 vafa nechirwere ichi. Kwozouya Manicaland ine vanhu makumi maviri vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mana nemakumi mashanu nevashanu 5455. Mumiriri wekuwadzana muparamende amai Miriam Mushai vari vebato reMDC Alliance vakashaya nezuro mubvuro Maneru. Mutevedze wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo rarasikirwa nemunhu ange achishanda nesimba uye anga akazvipira mukushandira vanhu. Amai Mushai vakatanga kusanzwa zvakanaka zvondirapfuura apo vakange vaenda kuHarare Magistrate Scott kunopa rutsigiro kumutepedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala, avo vakange vari kumiswa pamberi pedare. Vachwachwayo vanoti amai Mushai vakaendeswa kuchipatara muHarare asi havana kumbozoita zvakanaka. Vanoti mhuri yaamai Mushai pamwe nebato ravo vachazivisa vanhu nhasi pamusoro pezvirongwa.
Mhuri yeZimbabwe yarasikirwa negamba guru mai Miriam Mushai vashayika nhasi manheru ano kumuno muHarare. Tagamuchira mashoko kubva kumhuri vachitizivisa nezvaitika izvi. Mai Mushai vanga vari deputy secretary for policy and research vaigara mudare guru redu renational standing committee vachishanda vari ipapo kushanda zvakanyanya mukugadzira madokumenti akawanda edu epati egwara redu munoziva kuti mapolicies edu zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Mai Mushai vanga vari MP kukwadzana aibata vana kuwadzana extension kwese kuzasuku vaishanda zvikuru necommunity yavo zvakanaka. Mabasa mazhinji vachataura vagari asi isu solidarship taenda maprograms avakawanda macommunity programs tichiona.
Amai Mushai vange vari munhu akadini mukushanda nevamwe vavo?
Mai Mushai sote zira chaizo se mavalues edu social democracy. One of it is solidarity. Munayoka kuti even pavaka tanga kurwara vikira pera ero vanga varipa vaenda ku solidarity ya kukoti ya Honorable Job Scala ndoko waka ita problem waka dona waka senso chupatara. Saka munhu aiti kana uchinge warwara dambudziko if you're not leader as long as you remember party vakakoziva kuti wasumba vaifika pa police station vomira newe vosvaka chikafu voita zvakawanda vakanzwa kuti rukoti vaifika vakanzwa kuti warwara shwase always be there for people. So tarasikirwa negamba redu Sandisi Alliance, tarasikirwa negamba redu Swana Zimbabwe. Ndo zvatavirwa nodambudziko ratavirwa naro ndochema tinotarira kuti tifambira mberi semhuri yeZimbabwe.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hatwayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Meya weguta remasvingo vaColin Maboke nekanzuro yavo vaparura chirongwa chekufamba muDzimba vachibhadharisa vagari mari dzemutero. Vakawanda vanoti vari kukundikana kuenda kumahofisi ekanzuro kunobhadhara mitero vachityira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Meya Maboke vati vatora danho iri sezvo kanzuro yavo kutadza kuita basa nekushaya mari.
Sekanzuro takatora danho rokuti tione kuti tikolekte mari kuvagari tichitawo kuteverera muDzimba. Izvi takazviitira nemhando nekuda kwemareasons maviri. Yokutanga tiri kuona kuti vagari vamwe vari kuita dambudziko rokuti vafambe kuenda kumaadmin offices edu nenyaya dzemalockdown regulations. Saka taona kuti is better kuti tinte isu stinde muDzimba tikolekta mari umomo muDzimba. Chechipiri, kana vanhu vakaita chikwereti chagari sacharebesa vanhu vanoteveregwa. Saka tiri kuona kuti tisati tavateverera vagari nokuvaendisa kumadebt collectors taona zvakakosha kuti isu tiite zvokutanga kuvateverera muDzimba tichivayeuchidza kuti tauya kuzokolekta mari yedu yamunoti o.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupi ravati vanotambira chirongwa ichi, asi vakurudzira kanzuro kuti ishongedze vashandi vayo vachapinda muDzimba nezvipfeko zvokudzivirira COVID-19.
Isusu semura tinochigamuchira chirongwa ichi nekuti tine programu yatakaparura yeinonzi We Pay You Deliver. Naizvozvo kutivinga kwavari kuita muDzimba munguva ino yekorona musingafambiki kwakanaka chaizvo, asi tinokurudzirawo kanzuro kuti pana vachange vachifamba muDzimba ngavape PPE yakakwana nemasanitizer kuitira kuti vasaparure vagari chirwere ichi chekorona. Zvakarewo vameke short masystems avari kushandisa ekolekta mari anga ari transparent, huye ariwo ega anenge achishandiswa kuti vati vagari vasabirwe mari dzavo.
Asi vamwe vagari vanoti vanotyira kuti vakabhadhariswa muDzimba vanogona kubirwa mari dzavo nevashandi vekanzuro kana mamwe matsotsi anenge achizviti vashandi vekanzuro. Asi vaMaboke vati hapana chekutya.
Vaita mamezures akawanda. Yokutanga ndeyekuti ivo vashandi vedu pavachange vachienda kuvagari vachikolekta mari vakazvidzivirira here, vanopfeka zvakanaka here zvinoita kuti vasabatira kuchigwere cheCovid, uyezve kuti vasapakurira futi chigwere cheCovid kuvagari. Chechipiri, tine mamezures zvaatikaita pavashandi vedu kuti pasava nemukana wekuti pano unogona kuba mari yavanenge vakolekta. Chimwe chemamezures atikaita ndechekuti hakuna mugari anobhadhara mari iri kesh. Mari inobhadharwa pabhila kodhi rekukanzuro, uyezve mari inoitwa zvokubhadharwa iri swipe. Hatisi kuda kuti tigamuchire kesh.
Nyaya yekuti vagari vakawanda vagare muDzimba nenyaya yekuedza kurwisa COVID-19 iri kupa kuti vashaye mari yekubhadhara mitero. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Vatungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZulu vakashoropodza zvikuru kurwiswa kwakaitwa masoja kuchivhu nemugovera izvo zvakasiya musoja mumwe chete afa umwe achikuvara zvakaipisisa. VaMnangagwa vakataura mashoko aya neZulu apo vaitumira mashoko avo ekunyaradza mhuri yemusoja akaurayiwa Corporal Lawrence Mpanganyama pamwe chete nokutumirawo mashoko ekurudziro yekukurumidza kunaya kune mamwe masoja maviri vakakuvadzwa vari muchikwata ichi chakanga chichitsvaga varume vakauraya Corporal Mpanganyama. VaMnangagwa vatendawo zvikuru veruzhinji vakabatsira mukumhanyisa mauto aya kuchipatara vachiti zvinoratidza chido chikuru pamwe neruremekedzo rukuru kumauto nebasa guru ravanoita rekuchengetedza nyika. Vanoongorora zvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mashoko emutungamiri wenyika aya anokosha zvikuru uye zvakaitika kuchivhu zvinofanirwa kushoropodzwa zvakanyanya nevanhu vanoda runyararo munyika.
Ndingati mashoko avaMnangagwa pamusoro pechiitiko chekuchivhu mashoko anokosha zvikuru ekunyaradza mhuri yakafirwa uyewo nekutenda vanhu vakabatsira nekushoropodza chiitiko ichocho. Chokwadi ndechekuti hatingaiti nyika yekuti mauto mapurisa anongorwiswa vari pabasa vari muyunifomu dzavo tinenge yatingati failed state. So zvinhu zvakaitika kuchivhu zvinhu zvinofanira kuti zvishoropodzwe nemunhu wese anoda runyararo anoda kuti nyika igadzikane.
Tanzwawo vaMnangagwa vachitenda vana veZimbabwe vakabatsira mauto akakuwadzwa nekupfurwa aya. Zvii zvamungataura tichiona kuti nedzimwe nguva ukama hwevanhu veruzhinji nemauto unomboita kunga husina kunaka.
Semutungamiri wenyika ndozvinhu zvatinotarisira kuti vakurudzire hunhu hwakanaka munyika, kubatsirana, kuyamurana, chema nevanochema, kufara nevanofara, batsira vanenge vari pakutambudzika. Ndozvinhu zvatinoda kuti tione kunyange panoitika tsaona mumigwagwa panzvimbo yekuti vanhu vaswere vachitora mapicture evanhu vanenge vakuvara, vanhu ngavabatsire panenge paita dambudziko. Saka mashoko avo vaMnangagwa zvekare iwavo ndinoti mashoko akanaka ekukurudzira vanhu kuti kana pachinge paitika dambudziko ngatitorei action yekubatsira vanhu.
Tiri kunzwawo vaMaguhu kune vamwe vari kushoropodza kupfurwa nekuurayiwa kwakazoita varume vaviri vanonzi ndo vakarwisa mauto kuchivhuku. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Chinoitika Jonga ndechekuti kune vanhu vanongoshoropodza kungoti vangonziwo vataura. Zvatakaverenga isu ndezvekuti chekutanga varume ava vaviri ava vakasvika vakangopfuura masoja aya ari papolice post ndobva vavatorera pfuti dzavo ndobva vatiza. Pakatumirwa inonzi reaction yemasoja nemapurisa yekunovabata kuti vavasunge. Zvinonzi izvo pavakangoona masoja achisvika ivo ndo vakatotanga kuridza futi. Saka handizivi kuti vaida here kuti masoja aya vatize kana kuti vasarende kana kuti vangomire kana kuti vamhanye kuedza kunovasunga ivo vari kuridza futi. Saka handioni zviri zvinhu zvine musoro kuti masoja mazhinji akadaro vanongomira vachipfurwa nemacriminals maviri. Ivo pavakaona kuti vakusungwa kana kuti vakomberedzwa nemauto vaifanira kunge vakasarenda vozviendesa kwavari vosungwa vangadaiko zvinezvi vari mutorongo. Saka handioni masoja aine dambudziko ravakakonzeresa ipapo asi kuti ava varume ava vakaita yatingati suicide.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviruma pepa nau anasi. Numa magumi zvinobva kumutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa dzinotarisirwa kusvika munyika nhasi. Nhumwa idzi idzo dzinenge dzichitungamirwa nemunyori mukuru weAfrican National Congress vaS Magashule dziri kupinda muZimbabwe kuzoita hurukuro dzekuona zviri kunetsa munyika. Chikwata ichi chinotarisirwa kusangana navaEmerson Mnangagwa nevakuru vebato ravo pamwe chete nemamwe mapato anopikisa. Newsday rinoti kambani yeZimbabwe Alloy and Steel Company, ZIMASCO, yakabudisa vashandi vayo mudzimba dzekambani ichiti havana kubhadhara mari dzerent. ZIMASCO, iyo yave mumaoko emaChina, inonzi yakadzinga vachembere vari pamudandegere avo vakange vakamirira mari dzavo dzavasati vapiwa. MuNewZimbabwe.com vaEmerson Mnangagwa vanoyambira vanhu kuti hurumende yavo ichashandisa masimba ayo zvine mutsindo pavanhu vanorwisa masoja nemapurisa emunyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mamukasei Studio 7 ndikutaura ndiri pano paJoburg ndine baba chocolate. Hurumende yemuZimbabwe yatiyanyatara zvakawanda, asi chandinotenda ndechekusunga vanhu vari kuita uori munyika, kusanganisira yemeya weHarare angari Herbert Gomba uyu. Munhu aindibhohwa zvisingaitei pese pakataurira pasocial media kana panews anzipisai mari, bhadharai mari tope mvura yakachena. Hakuna munhu wemudhisi anotaura nyaya yemari muZimbabwe. Mari hamuna, hurumende ngaibvepo ano sevhisi. Ndinotenda naJakobho Mafuma akaiswa, aiwa arenga aratidza kuti basa achari kuna pamberi nekusungwa nhari kutaura. Hazvina basa kuti ndewe ZANUPF kana ndewe MDC, wese ari kutaura ngaasungwe. Ndinotenda.
Mamukasi weChimariro Studio 7, nokutendai nechirongwa chamunotipa mazuva ose. Inini ndinoitwa Mukoma Soft, ndiri paGwanda. Ndinoda kutaurawo nenyaya yaMonzora, kuti Monzora uri kuita izvi usafunga kuti pane anokuvhotera. Uri kupedzawo nguva yako, tozoenda kuna mbuya wenhingirina weziga pikisira chibhumba. Izvezvi maziso edu tose atarisana nei. Ukaita zvawakaita pawakatibira vhoti yedu, uchipa mavhoti yedu kuna Mnangagwa, izvezvi wakuda kupa mavhoti yedu zvakare kuna Monzora. Vanhu vatakavhotera vako vako vabvisa ekitierekisheni. Kana uripo, hapana ari kunoenda kunovhota, hapana mavhoti yedu tiri kuita. Tatenda.
Studio 7 tinoti mamuka sei zvenyu. Tinotenda muchitipa mukana. Ndida kumbokomenda hangu panhau yemasoja akaurayiwa pachivhayo. Zvedu chiitiko ichi hachina kunaka nenhau yekuti chinounza kusagadzikana munyika. Asi apa ndakaona kuti mapurisa emuZimbabwe kana kuti sekuriti yemuZimbabwe yakaratidza kuti ndeye muZimbabwe. Asi tochinodzoka futi kune rumwe rutivi. Kosei nhau yana Johana Mamombe nanhasi investigation dzacho dzisiri kuenderera mberi? CID zviri kudurira kuti iri kufeila here, kana kuti nekuti apa vanhu vakabatsirwa kuchivhu, vanhu vakaurayira vanhu kuchivhu vakanobatsirwa Bhowera. Tasa distance iripo pabazi yakati rebei. Asi apa zvana Johana Mamombe futi ukada kutsvaga nhau yacho itoratidza kuti mapurisa hapana chavari kuziva. Saka zvabva zvangoburitsa pachena kuti urongwa hwava Mnangagwa. Ndatenda hangu paStudio 7.
Ndinokuchungamidzai nemufaro, vashamarari nevateereri veStudio 7. Ndada kutaura maonero angu pane vanhu avo vaviri vaurayiwa nemasoja nemapurisa. Vanga vasingafaniki kuvauraya. Zvavaifanira kuita vanhu ava vaifanira kundomiswa pamberi pematare vechibvunzurudzwa. Zvinoonekwa nenyika dzose kuti Zimbabwe muno utongi hwejecheteri. kwete kuti munhu auraya naye anourayiwawo ukoko kutyora kodzero dzevana veZimbabwe zvavaifana kuita vaifana kumiswa pamberi pematare ruzhinji rwese rwochiona kuti chokwadi munhu anotongwa nemutongo wake unoenderana nemhosva yake yaanenge apara kwete kuuraya apa hurumende yatadza ndokunonzi kutadza ukoko.
Magadi vashamarari veStudio 7 ana mukoma Jonga naana mukoma Hwanda apo ana Sisi Mavela Simhlanga yauye nevamwe vose vashamarari veStudio 7 nevateereri veStudio 7 havana mugwadi awa akawa zvavo izvi zvaanondotaura zvekurotomoka izvozvi zvika zvingausade kutitaurire zviro zvisikashandi chiro kuti hanzi matare muZimbabwe akazvimirira chichichichi ngausati taure zviro zvisikashandi chiro akudo kudo kunyepe kudo kutaure kuti hazi paiye akazvimirira panhasi unoni kuti anhu azozinga aburitse nenyaya yeSouth Africa iri kutumire nhume dzayo muZimbabwe umo ngausati taure zviro zvisikashandi chiro mugwadi ngauziye zvokugare pasi mugwadi hatidi anhu anouye kuvhurumuka paStudio 7 apa kuti taurire zviro zvisikashandi chiro ende musaunza anhu akaita sana mugwadi anotaure zviro zvinotorwadze mwoyo zviro zvinonyangadza zviro anhu anga akagariswa mijere nguva yesei nechaaigarisirwemo chacho hatitochioni kuti aigarisirwe nhasi uno wobudiswa wotozi kwai hopo richinyononga utadze kushandise zviro zvakwe zvinomuita kuti basa rionekee ende mberi nekuti uone kuwanawo mari yekuti uone kuraramise mhuri dzako mugwadi ngausadido kuti taurire zviro zvisikashandi chiro ngaunyarare zviya ndatenda hangu ndina musimoni.
Idzoko dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM manherano. Muchirongwa chanhasi tiri kuzaya nyaya zvekuparara zvakanyanya kwoita chirwere checoronavirus munyika. Icho pari zvino chabata vanhu vanodarika zviuru zvinomwe. Tichange tichiongorora zvekare nyaya yekuvhurwa kwezvikoro musi wa14 Gunyana. Mure Zimbabwe ngatisanganei pachirongwa cheThe Connection na 8 PM manherano. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vatemera zvirango pamuchuchusi mukuru weInternational Criminal Court amai Fatou Bensouda nevamwe vachuchusi vavo vatatu vachiti havasi kuda kunzwa nezvekutongeswa kwemauto eAmerica akarwa kuAfghanistan. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti International Criminal Court inoshandwa nenyanzvi mune zvemutemo uye yakatozivisa kare kuti haisi kudzokera sure panyaya iyi. Asi vanoti zvichaomera International Criminal Court kubudirira munyaya iyi sezvo America isiri nhengo yeInternational Criminal Court pamwe chete nenyika dzakaita seSyria, Russia neChina pamwe chete neIsrael.
Pane pfungwa muAmerica dzekuti mauto ekuAmerica haatongwe kunze kweAmerica. America ndiyo ine mauto akawandisisa ari kune dzimwe nyika. Saka pfungwa dziri kuno kuAmerica ndedzekuti kana mauto aitumirwa kunyika kwadzinotumirwa ikoko, chese chavanenge waita wakapara mhosva hawatongwe kunyika izvozvoba. Saka zvinonzi kana pane ane mhosva yemauto ekuAmerica anofanira kuiunza kunoku kuAmerica. Pane nyaya zhinji dzakaitika kuIraqi, kuAfghanistan, kune mauto ekuAmerica akapara mhosva asi haatongwe ikoko.
Iyo America inotambira basa reICC here sedzimwe nyika?
America haiteedze baICC. Inofunga kuti ICC haina kodzero rekutonga mauto ekuAmerica. Chimwe chinhu neICC ndechekuti wanhu wenyika yako wanotongwa neICC kana nyika yako yakanyora chibvumirano yakabvuma kuti wanhu wekwenyu vachatongwa nekuICC. Saka America ina isiri yonzi signatory, ba signatory muna kapuma kuti hongu, kapuma kuti wanwe kunyika kwedu kana wapara moswa wanotongwa neku ICC.
ICC inoonekwa sei?
ICC inoonekwa se bato rino rinonesa wanoku Israel, rino supporta wanoku Palestine. Saka kana uri bato rinodaro kunoku kuAmerica azvibvumidzwe ba. Ngekuti bato re ICC rakataurawo zvekuti mauto eku Israel akapara mhosva ku Palestine wanofanira kutongwa zvekare. Izozo ICC iri kuinvestigata mauto eku Israel. Saka izozo zvakashatirisa America.
Munofungei nezvakaitwa navapompeyo izvi?
Chete zvakaitwa neAmerica na Secretary of State zvakabva zvaenda kure. In the past kupanana President Obama newamwe America yanga zvainowanzoita ndezvekuti inoenda nerwesere yosangana nevatungamiri kauti weku ICC yochitiyo yochiona nzvimbo yekugadzirisa nyaya iyoyo sezvakaitika kumauto ekuLebanon ekuAmerica pakaurayiwa waPresident Reagan wakati zvatichaita ndezvekuti tichapa mari yehama dzevanhu vekuLebanon wakaurayiwa. Ndo zvanga zvichiitwa, ndo inonzi diplomacy yaiitwa nemamwe vatungamiri vekuAmerica kunoku. Izvi zvazoitwa zvino ndechekutangisisa chaizvo zvokungira zvokuita masanctions kune vatungamiri vekuICC.
Zvaitwa neAmerica izvi hazvibvisi here chimiro cheICC zvekuti dzimwe nyika dzichazorambawo kuteerera zvinobva kwairiri?
Iyo America yacho, America yanhasi haina chimiro chakakura panyika dzese dzepasi panapa. Saka zvaitwa neAmerica kune ICC zvakafanana nezvimwe zvinhu zvinoshorokedzana zvakaitwa neAmerica kuEurope. Handifunga kuti chimiro cheAmerica chatodzika chiri pasi iye zvino. Nyaya yeICC isati yabuda, chimiro cheAmerica chatodzika pasi pasi chaizvo.
Munoona sekuti iyo ICC pane zvaingatya here ikadzokera sure nenyaya iyi?
ICC inowanzokumira pa inonzi professionalism. Vanozvitiwo tiri maprofessionals. Prosecutor General wekuICC mudzimai anobva kuAfrica. Saka akamira achiti handizochinja ba. Ndo basa redu, ndo zvinodiwa neprofession yedu. Kana pane munhu ane kutsutsumwa neimwe nyika anofanira kuenda kuICC. Chichazonesa kuICC ndechekuti mauto ekuAmerica angatonge pasi peICC ngekuti America haina kusaina chibvumirano ba neICC. Ndo chichanetsa ichocho.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo, Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania muno muAmerica neStudio 7. Muimbi uyu Thomas Mapfumo tozvireva kupiko mukanya zvinoita sekuti mubvunzo wenyu hausati wapindurwa nanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave 210. Mumiriri wekuwadzana muparamende Amai Miriam Mushai vakashaya nezuro. Kanzuro yemasvingo yatangidza kufamba muDzimba ichibva vagari savagari maridze mutero tashika kumagumo chirongwa chedu chanasi ivai nesu zvekare manheru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka